Vakafano bata chikaro chemunyori anona nezvesarudzo mubato reCCC vaIan McConnell vaudza Studio 7 kuti vaitarisira kuti chirongwa ichi chichaitwa pamwe nechezvitupa asi kune dzimwe nzvimbo izvi hazvina kuitika vachitiwo mimwe mishina yezek haisi kushanda zvakanaka.
Chatinongoda chekutanga ndechekutanga ndechekuti isusu chatinenge tanzwisi taudzwa kuti panoita collaboration between vezvitupa naivo vezek. Zvino tozonzwa chimbi chimbi kwazi zeki azichagwahe.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe, asi vamwe muhofisi yamabharani mukuru wehurumende vati zvinhu zvacho zvakangoitwa zvechimbi chimbi zvapa kuti vamwe vatadze kuenda kubasa iri. Vamwe vashandi vari kuchema chemawo kuti havana kupihwa mari yekushanda kwavakaita gore rapera muna Chikunguru, Nyamavhuvhu naGunyana. VaMakone vaenderera mberi vachiti nyaya yekufa kwemichina nekuenda kwamagetsi iri kuzviringawo chirongwa ichi uye vatonyorera kuzeki vachigunun'una. VaMakone vatiwo kune dzimwe nzvimbo kana vemapato ezvematongerwo enyika vari kurambidzwa kuongorora chirongwa ichi. Mumwe mugari wekukuwadzana East vaWellington Mariga vaudza Studio 7 kuti vazokwanisa kunyoresa nhasi mushure mekutadza kiita izvi nezuro. Amai Selina Kawareware avo vari kubatsira vanhu kunyoresa kuvhota vanoti nhasi zvange zviri nani kudarika nezuro uye vanotarisira kuti pakupera kwezuva pachange panyoresa vanhu vakawanda kudarika nezuro. Amai Kawareware vati zvinofadza kuona kuti vechidiki vakawanda vari kuuya kuzonyoresa kuvhota. Ongororo yataita yaratidzawo kuti zvichitevera kutarwa kwemiganhu mitsva vamwe vanhu vakawanda vari kuchinjawo nzvimbo dzekuvhotera. Mumiriri wekuwadzana East mudare paramende vaCharlton Wende veCitizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti kunze kwekunonoka kunyoresa pane vamwewo vanhu vari kuenda kunonyoresa vasina magwaro anodiwa akaita sezvitupa. Munzvimbo dzakawanda kusanganisira Budiriro, Glenview neEpworth vanhu vange vachichema-chema nekunonoka kunyoresa kuvhota pamwe nekuti mishina yezek yange ichimbofa. Mutauri weMDC inomirirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vatiwo vatambira zvichemo kuti zvinhu zvange zvisiri kufamba sezvavange vakatarisira.
Uyezve hatisi kunyatsokuona kuti vanhu vari kuuya vari kubvepi kunyanya-nyanya kumaguta kunoku, nekuti zek haina kuita information blitz yakanyanya kukum.
Kana vatapi venhau vari kurambidzwawo kuongorora chirongwa ichi vachinzi vanofanira kunge vakapiwa accreditation nezek, asi zek haina kumbokoka vese vane chekuita nezvesarudzo kuti vazopiwa magwaro aya. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reZANU PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi mumwe muchikamu chevechidiki mubato iri vaPeter Matangi vati zvaitwa nezeki zvinopa bato ravo mukana wekunyoresa vese vanoda kuvhota kuti vakunde musarudzo dzegore rino.
Saka taona mukana wekuti vanyoresi, nekuti pasarudzo dziri kuuya tinoda kuita kuya kwatinoti kuzvambura chaiko vakomana vetriposia.
Mukuru anoona nezvesarudzo musangano reelection resource center vaSolomon Bobos Bunu vati zviri kuitika zvinoratidza kuti chirongwa chezek ichi chakaitwa zvekumhanya-mhanya pasina kutaurira vemapato ezvematongerwo enyika nevamwe vane chokuita nesarudzo munyika.
Tinoona chirongwa chinenge chakanoti mhanyiwei kurongwa kwacho. Hachina kunyatsotariswa zvose zvinofanira kuti zvinge zvichiitwa. Kumashure uku kana chirongwa chakafanana nechi chichiitwa, taiona pachiitwa invitation yekuti vanoda kuobserva ngavauye vaite application yavo, voisa mapepa avo. Vachinge vapedza vopiwa accreditation chirongwa chozotanga.
Asi vati zek ine mukana wekugadzirisa zvese zviri kunetsa pari zvino kuti chirongwa ichi chienderere mberi pasina zvichemo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuzek uye chikamu chekuburitswa kwemashoko chesangano iri chati vatauri vekomisheni vese vari vatatu vanoti sachigaro Justice Priscilla Chikumba, mutevedzeri wavo Rodney Kiwa pamwe nemukuru anoona nezvesarudzo mukomisheni kana kuti chief elections officer vaUtoile Slaigwana vange vasipo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.